Ini ndino simba mukoma jonga kwa ndimire ndino simba makadiko vatereri. Ngati mchidimbu ndakaenda ku Zimbabwe muna April ndichienda kuma Road National Champs angashi tukwa ku Bulawayo musi wa 15 ne musi wa 16. Asi ningati handina kuzokwanisa kuresa ku group randaifanirwa kunge nchimanya naro rinova ndiro rezvirema anazokwanisa kunge tichiresa resi yakabaya cancel yanokuda kuti tanga tisina ma injuries akawanda tichibva ndadzoka ku South Africa. Ndichibva ndazodzoka futi kuZimbabwe muna June ndofunga last week apapo nandiri kuZimbabwe kuchishawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs. Ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaitira vakaisa rubatsiro vakazobatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvo zvinge zvichienderera kumberi. Ndinotenda zvikuru kuna vose vakabatsira ipapo. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watanga nge tichiita through GoFund raising vanoita zvekuraisa vabatsira vanhu kuraisa mari. Ndingati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro maya ndanga ndichitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kumanationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose. Tinotenda zvikuru sei, murambe makadaro, murambe muine mwoyo mumwe, tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo. Ndingati pari zvino kubva ndakumbira pandakakubva muna April pandakakumbira rubatsiro maresi matatu anova ndiwo andaita oromana. Mamwe acho ndingangotanga ndingangonge ndakangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yemanationals yandakaenda kuBulawayo ndandoita number 10 sezvo resi yanda ndichifanirwa kuita yezirema yanga yakanzeliwa ndakangozopinda kumatime trials ndovandakaita ndichibva ndadzoka kunoku tichibva ndauya ndobva ndatanga kuita matrainings again. Then I was happy to be selected kuchova maAfrican Champs kuno akaitigwa kuno kuSouth Africa 2023. Ndikabuda ndiri panumber 18 ndikabva ipapo ndikaenda kunochova inonzi Joburg to Sea kana kuti go to bag for 6 days. Ndikabuda ndiri panumber 9 ndikadzoka zvakare kuZimbabwe kuma mountain bike champs ndikanohwina ma mountain bike national champs. Pari zvino ndichitaura ndini ndiri national champion Zimbabwe national champion 2023-2024. Ndine mufaro mukuru nekukunda kwandakaita kuchishawasha zvinova zvanga zviri muhurongwa hwandanga ndinahwo kubva kwandaita kuresi yandanga ndichimanya Joburg to Sea inova ndiyo yandanga ndichiresa muchirungu vanoiti pre racing training kutrainera resi isati iri kumberi isati yaitwa. Ngati ndo marongere ananga ndakaita urongwa hwangu kubva kuna coach wangu anondikocha ari kuno kuSouth Africa kusvika ndichizoenda kumanationals. Tisika ndichino plana ndichiona route yacho kuti okay kana tichinge tava kumaifa wakuita so 1 2 3 svikira nguva dzakwana dzekuti tinge tichimhanya. But hazvina kuinda as a plan semaplanera andaa ndakazviita kubva kuburikidza nguva yekufamba palepi rimwe nerimwe zvanga zvadosiyana nekuda kwekuti zvaunoplana mufungwa handizvo zvinozoitika mukumhanya musango sezvo zvaune wakafunga iwewe Mwari handizvo zvaanenge akakufungira. Asi ndine mufaro mukuru nekuda kwehwin iyoyo. Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa kunova ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ndingati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika munational team buda ndichienda kundomhanyira nyika muchikwata chenational team yeZimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzoitsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland UK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe. Tarisiro yangu neramangwana rangu ndingati inini pari zvino kunge chimhanya tiri muno muAfrica zvinova ndizvo zvandiri kugadzirira kuti ndigone kuhwina marese akati wandei muno muSouth Africa oro kuZimbabwe oro anywhere kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzinenge dziine marese kuitira kuti mapoints nemachances ekuenda kuma World Cups kuma World Champs nekuma Olympic Games ange ari high ndiwane kwe ndichinge ndichiraisa mapoints akati wande kuitira kuti zviite nyore pakuenda kunze kwenyika mhiri kwemakungwa kunenge tichimhanyira tiri ukoko tichisimudzira mureza wenyika yedu yeZimbabwe zvakare. Ngati ndo tarisiro yandiinayo. Muchidimbu ndingangoti kune vamwe vari kurarama ne situation yandiri yakafanana neyandiinayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kwehunyope kana kuti usimbe hwekusada kuita chinhu nekuti munhu unee achizviti ini nokuti ndakadai ini ndakadai, but chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chunhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita, but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari kuti samu dzimwe nguva Mwari ndivo vakaita kuti unge wakadero vachiziva zvavaizviitira kuti okay akadai, so asikuti ndinogona kumupa chipo chakadai. So zvinongoda kuti uchishandise nenguva iyoyo kana uchichikubvumira kuti uchishandise usazvitorera pasi ukangofanana nevamwe vanhu vari kurarama vari vakakwana oro vari normal, hamuna musiyano, mumwe nomumwe ane chipo chake. So dzimwe nguva vakawanda nekuda kwehunyope tinogona kukanganisa zvipo zvatakapiwa nekuda kwekuzviviga kuti vanhu vasaona kuti ndizvo zvandiri kana ndo chimiro chandii nacho. Ngatibude panze, tibude pachena, tiwane rubatsiro, tiwane kubatsirika, tiwane kuenderera mberi tisimudzire zvipo zvedu. Mutarisiro yangu ramangwana rangu inini ndine tarisiro yekuti nenguva kana ichinge yazokwanira kana Mwari vatendera kuti tinge tichibuda mukuita zvekumhanya nemabhasikoro kunge tiri mumujaho wemabhasikoro, ndinge ndiine club inobatsira vanana kuvabvisa muzhira, kuvabvisa mumadrugs, kuvabvisa mune zvose zvakaipa kuti vange vaine kwavanopedzera nguva vari vachiita zvekuvatrena kumhanya nemabhasikoro, kuvagadzira sezvo ndiri mugadziri, ndiri muchovhi wavo zvakare. Ndingati ndo shuviro yangu iyeyo neuye ndiyo tarisiro yangu zvikuru sei kunyanya kuZimbabwe kumusha, kwete kune dzimwe nyika asi zvikuru sei kuZimbabwe.